Vachichingamidza munyarikane pamusangano wanhasi ari zvemumwe wevateveri vemutungamiri wenyika vakembo mohadhi sachigaro wezanupf amai opa muchinguri kashiri vati vamunangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga
zvabva zvatokanganisa basa asi pano taita rombo rakanaka vatitumira munin'ina wavo munin'ina wavo unotikoshera vari nhasi wauya pano ndatotaura kareko kuti ndi vice president wezimbabwe comrade
vamuhadhi vatsigira mashoko aya vachiti vamunangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuuya kumusangano
hana kuzokwanisika nekuti handa nemapurogiramu zimbafternoon saka zvononoka kuva nemusangano wedu havana kuzokwanisa kusvika nazouya kunoku tiisovamirira
vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kumount darwin vamuhadhi vatuka masangano akazvimirira oga vachiti ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana munyika sezvo ari kutumwa nenyika dzinovapa mari
kune vanozi vango 35,000 vanokura neuwandu ami yedu kana chinzo chenjiko oreva kuti nanzaeal organization vati vanonga vamirira hurumende dzavo vauye vagostabilize vana vezimbabwe vauye vaora nyika yedu ive nhamba zvekare
kusauya kwavamunangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo idzo dzaswera dzichitsva nezuva dzakavamirira musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato rezanupf richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde ndakamirira studio 7 kumount darwin ndini arthur chigoriwa